danho rakatorwa navaTrump nezuro ndinoona riri danho rakanaka chaizvo. Iri danho rinenge richisapota zvizvarwa zveZimbabwe. Ndinoziva kuti vanhu havasi kunyatso understanda kuti kana vachiti masanctions ariko kuZimbabwe akamira sei. Masanctions ari kuZimbabwe, they are individually targeted sanctions. Masanctions ekuti maindividuals ari kuZimbabwe vari mutungamiriri vari mupolitiki vashaye mukana kuita mabhizinisi avo ivo, kana kuti vashaye kuita mari kunze kwenyika, because vanga vachiti vakaita mari vanonodzidza unana Switzerland. Ndo masanctions ari kuvaaffecta ivo as individual. I know kuti vanhu vari kutadza kuunderstanda kuti chiri kuita kuti Zimbabwe iye zvinezvi ive zvairi, economic dzeZimbabwe dzidzikire, haasi masanctions ari kutaurwa. Icorruption nemismanagement iri kuitwa nevatungamiriri nemapoliticians ariko kuZimbabwe.
Kune vamwe vanoti izvo zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji, imi hamusi kuzvionawo here izvozvo?
Zviri kurwadza veruzhinji veZimbabwe haasi masanctions. Zviri kurwadza veruzhinji muZimbabwe icorruption nemismanagement, sekutaura kwandaita. Ikonomi yedu iri kudzikira nekuti vatungamiriri vari kuZimbabwe vari kukundikana tungamira kana kuronga mapriorities avo, ekuti kunyange vakawana mari ngatiti kwatengeswa fodya kana kwaitwa sei, mapriorities avo haasi yekufunga munhu ari pasi, ndeyekuzvifunga ivo nokuti vanotanga vonotenga motikari vasina road yekuti motikari iyo ifamba.
VeZANPF vanoti izvo vamunangagwa nehurumende yavo vanofanirwa kupiwa mukana, nokudaro zvirango zvavakatemerwa izvi zvinofanirwa kubviswa. Imi munoti kudii?
Mukana wakawanda zvakadii? Mukana wakawanda izvezvi vane gore vari pautungamiriri, asi hapana chachinja. There is no freedom of expression. Vanhu vachirungosungwa, vanhu vachirungorohwa, vamwe vanochirungourayiwa. Saka chinji chaya hapana.
Kune vakavanda varuzvidzo vanoti izvo nepamusana pekuti izvo America yakatemera zvirango kuvakuru vakuru veMuZimbabwe nemadzisawira avo, ndizvo zvinhu zviri kuita kuti izvo zvinhu zviome muZimbabwe. Imi munovapindura muchiti kudi?
Handizvo, ndinozviramba nokuti America pari zvino is one of the countries dzakatomhanya pakadzi Zimbabwe yaita nzara. Vakaisa mari yakawanda chaizvo. Iye zvinezvi mari dziri kuiswa neAmerica kuti nyika ibatsirikane imari yakawanda chaizvo. Ive dzimwe dzemari dzacho ndo dzimwe dziri kutoabhuswa, hatiti kuzopedzisira dzaenda kuna end user, hachisi chokwadi ichocho.
Veruzhinji vanganzwisise sei kuti America iri kubatsira zvakanyanyisa Zimbabwe pane zvirango zvogara zvakataurwa izvi?
Kumbiriyetachi chekuti muZimbabwe muve nefreedom of expression, muZimbabwe muve nemahuman rights anotenderwa. Pari zvino vanhu havasi kukwanisa kuteerera education chaiyo iri kuitwa. Unoteerera ZBC chete, hauna imwe redio yekuti uteerere uzive the other side. Unenge uchingotaurwa zvezano chete. Izvozvo ndozvo zvimwe zvinhu zvatiri kuti dai zvanga zviripo vanhu vaikwanisa kudzidziswa kuti no, masanctions ari paya haasi masanctions ekuti maindividuals asafe. Masanctions maindividual targeted sanctions ekuti vanhu vari pautungamirira vachinje maitiro avo.